4
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 7 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa neCOVID-19 muZimbabwe vasvika pamakumi mapfumbamwe nevanomwe 97.
Aka ndiko kekutanga tichiona varaMaposa vachimira pachena semusambangwena vachitaura kuti nyaya yekodzero dzekuZimbabwe inokosha. Zvoreva kuti iya yainzi quiet diplomacy kana kuti kutaura nezeve zeve kwatsvetwa parutivi. Tava kutanga kuona iko zvino kuti pava nekutaurirana pachena pachivara kuti kodzero ngadziremekedzwe.
Mutungamiri weSouth Africa vasiro raMaposa vanodoma nhumwa mbiri kuti dziite hurukuro nehurumende yeZimbabwe pamusoro pezviri kunetsa munyika.
Saka isusu seboka tinokurudzira hurumende kuti zvirongwa zvese zvese zvingava nechekuita nechokubatsira vana veZimbabwe panguva yeCovid ngazvinangane neinformal sectorwo, nokuti ndokune vazhinji ndoko kuraramira yeZimbabwe. Mari dzatiri kuona dzekubhajetwa dzichitaurwa kunzi kuenda kuCovid nemadonations atiri kuona ngaabatsire chirongwa ichocho chiri kuti pamamarkets pange pane zvibatsiro zvese zvinokwanisa kuti mainformal sector ashande pakachena, ashande asingawanikwe arivo vanokurudzira kupararira kwechirwere cheCovid.
Vendors Initiative for Social and Economic Transformation inoti urongwa hwekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19 hungadai hwakaiswa pakangodzigwa mutemo unorambidza vanhu kufamba-famba munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vasvika pamakumi mapfumbamwe nevanomwe 97. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika hwakwira kusvika pazviuru zvina nemazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevashanu 4,395. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi nezuro kwevamwe vanhu makumi mashanu nevatanhatu 56. Pavanhu ava makumi mashanu nevana vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Umwe chete akange adzoka kubva kuSouth Africa uye umwe chete akange adzoka kubva kuZambia. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi munyika vanosvika chiuru chimwe chete nemazana maviri ane makumi matanhatu nevana 1,264. Pane urongwa hwekuratidzira pamuzinda weZimbabwe muPretoria muSouth Africa mangwanani anhasi nenguva dza10 o'clock. Pakuratidzira uku panotarisirwa zvizvarwa zveZimbabwe, zvizvarwa zveSouth Africa, masangano anorwira kodzero dzevanhu vezvematongerwo enyika muSouth Africa nevamwe. Kuratidzira uku kwauya zuva rimwe chete mushure mekunge mutungamiri weSouth Africa vaSiro Ramaphosa vadoma nhumwa mbiri vaSidi Mufumadi naAmai Valeka Mbete kuti vaite hurukuro nehurumende yeZimbabwe pamusoro pezviri kunetsa munyika, zvikuru sei kutyorwa kwekodzero dzevanhu. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti zvaitwa navaRamaphosa zvinofadza sezvo vane mutungamiri weSouth Africa wekutanga kutaura pachena kusafara nezviri kuitwa kukodzero dzevanhu muZimbabwe. Munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana havana kudaira nhare mbozha yavo uye pataenda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Asi tabata vamavhinga tikatanga nekuvabvunza pamusoro pezvekuratidzira kuchaitwa mangwanani ano.
Pane hurongwa muSouth Africa hwekuratidzira pamuzinda weZimbabwe muPretoria hunosanganisira zvizvarwa zveZimbabwe nevanawo veSouth Africa vakawanda kusanganisirawo boka rinopikisa reEFF runotungamirwa navaJulius Malema.
Kuratidzira uku kwakanangana nechaizvo?
Kusimudza nyaya yekuti hurumende yeZimbabwe haifaniri kuregedza mauto vachishungurudza vana veZimbabwe. Uyezve pachikurudzirwa pfungwa yekuti vana veZimbabwe upenyu hwavo hunokosha. Ndodonzvo guru riripo rekuti vekuSouth Africa nevamwe vese pasi rose vari kuona kutambura kuri kuita vana veZimbabwe neudzvanyiriri huri kuramba huchiitwa muZimbabwe, kushungurudzwa kuri kuitwa vatapi venhau vanyori saHope Chingono ari mutorongo izvozvi asi asina mhosva naJacob Ngarivhume akangotaura kuti vanhu huyai titaure kuti hatidi huori muZimbabwe. Naizvozvo vakashungurudzwa. Zvinhu zviri kuramba zvichiitika pasina matano anotorwa nehurumende yeZimbabwe ekudzima kushungurudzwa kwevana veZimbabwe uyezvewo ekusunga nharadada.
Imimi seHuman Rights Watch muri kuitei pamusoro pezviri kuitika izvi?
Isu sesangano reHuman Rights Watch nevamwe tanga tiri kunyora tiri kukurudzira sangano reSADC, Southern African Development Community, neAfrican Union kuti vataure nezwi guru kushora zviri kuitika muZimbabwe, udzvanyiriri nekushungurudzwa kwevanhu kuri kuitika. Tinotenda kuti nyika yeSouth Africa iri pasi paVasiru Ramaphosa yatanga kutaura pachena kuti iri kutsutsumwa, iri kugunununa nenyaya yekodzero zvadziri kuitwa muZimbabwe.
Iyo South Africa iri kuitei chaizvo pamusoro pezvatiri kuona muZimbabwe?
VaRamaphosa vadoma nhume mbiri kuti dziende kuZimbabwe kunoongorora kuti ko dambudziko ndereiko, zvii zvingaitwa kuti South Africa ibatsire kupedza matambudziko ari muZimbabwe uyezvewo kusimbisa donzvo rekuti kodzero dzevanhu dzinokosha.
Kana tikatarisa zvakaitwa nezvisina kuitwa neSADC muZimbabwe kwemakore esapfuura aya, uyezve tikatarisawo zvanga zvichiitwa neSouth Africa pamusoro pezvinhu zvanga zvichinetsa muZimbabwe, munofunga kuti izvi zvaitwa navaRamaphosa zvingabatsira here?
Izvi tinozvitenda zvikuru sei, nekuti akandiko kekutanga tichiona vaRamaphosa vachimira pachena semusambangwena vachitaura kuti nyaya yekodzero dzekuZimbabwe inokosha. Zvoreva kuti iya yainzi quiet diplomacy, kana kuti kutaura nezeve-zeve, kwatsvetwa parutivi. Tava kutanga kuona iko zvino kuti pava nekutaurirana pachena pachivara kuti kodzero ngadziremekedzwe. Tinovimba kuti munhu hurukuro dzichaitwa idzi nenhume dzavaRamaphosa nevamwewo tichanzwa mazwi acharamba achisimuka tigozoonazve shanduko ichibuda muZimbabwe. Vana veZimbabwe vaine kodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo renyika dzichiremekedzwa, vachigara murunyararo uyezve mubudiriro nemurugare. Tinovimba zvichaitika izvozvo.
Avo vange vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDewa Mavhinga, vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Sangano rinomirira vanorarama nekuzvibatira mabasa emaoko reVendors Initiative for Social and Economic Transformation, VSET, rinoti urongwa hwakaziviswa nechitatu negurukota rezvemabhizimisi maduku neyapakati, amai Simbiso Nyoni, wekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19 ungadai hwakaiswa pakangodzigwa mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu kana kuti lockdown. Amai Nyoni vakazivisa kuti urongwa hutsva uhu huchange huchisanganisira kuvharwa kwemisika inotengesa zvekudya kwezuva rimwe chete pasvondo kuitira kuti misika iyi ifiritwe nemishonga inouraya hutachiwana hwecoronavirus, kusimudzirwa kweutsanana mumisika pamwewo nekupatsanurwa kwakakodzera kwenzvimbo dzinotengeserwa mirivo kuitira kuti vatengesi vapane mikaha pakati pavo. Mukuru wesangano reviset Vasamiro Wajai vanoti dai izvo zvakaitwa kubva pekutanga zvingadai zvakabatsira chose mukuderedza kupararira kwechirwere ichi panosangana nhengo dzavo nevatengi. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro nava Wajai pamusoro penyaya iyi.
Zvakatarwa izvi zvinhu zvatagara zvatanga tichitaura isusu seboka reviset kuti hurumende inofanira kupindira kubatsira mainformal traders ari pamamarkets akavhurwa panguva ino yelockdown. Matraders aya anoda zvikwanisiro zvinosanganisira maface masks, sipo yokuti maoko anga achigezwa, uye chakakosha kosha nyaya yemvura ngainge iripo pamamaketsi waya. Zviri kutaurwa neministry kuburikidza nezvakaparurwa nehurumende zvinhu zvatagara ichitaura seviset kuti zvese zviri kuwanikwa nehurumende angava madonations ngauye kumamaketsi kune mainformal traders ari kuita basa, vobatsirwa kuti vange vachishanda pakachena, vobatsirwa kunge vange vachishanda vasingatapuriri macustomers avo chirwere checovid kana kunge varivo vanenge vachiwanikwa vachibatsiridza kupararira kwechirwere ichi. Saka zvavangotaura zvinhu zvatagara tichingosimbisa seboka ende tinozvitambira nemaoko marefu zvataurwa izvizvi, asi tichida kusimbisa iyo nhau yokuti ngapawanikwe maresources ekuti zvataurwa izvi zvinge zvichiendeka. Mari dzatiri kuona dzekubhajetwa dzichitaurwa kunzi kuri kuenda kucovid nemadonations dzatiri kuona ngaabatsire chirongwa ichochi chekuti pamamarkets pange pane zvibatsiro zvese zvinokwanisa kuita kuti mainformal traders ashande pakachena, ashande asingawanikwe arivo vanokurudzira kupararira kwechirwere checovid.
Imi muchange muchiwaniswa here zvese zviri kutaurwa izvi nehurumende sezvimwe zvainge ichimbovimbisa kubva patanga chirwere ichi?
Sokuzwa kwamunoita mukoma Jonga, pane zvakawanda zvakavimbiswa nehurumende kubva pakatanga lockdown zvinosanganisira kuti vanhu vari muinformal sector vachawana yavanga vachidedzera iyo kuti cushioning fund, zvinongoreva kuti mari yebatsiro kuvanhu vanenge vasingagoni kuzvibatsira panguva yenjodzi yakatasa yatinayo. Mari iyoyo yokutaura kwatiri kuita vashoma-shoma vanogona kuti vakaiwana mari iyoyo. Isusu kana tichitarisa kumamembers edu hapana kana umwe chete akapupura nyaya kuti awana rubatsiro irwo. Saka zvimwe chete izvi nenhau iyoyi yekuti pamamarkets pange pachiwanikwa zvibatsiro hapana zvakazvichiitika, hapana zvibatsiro zvanga zvichiwanikwa kubva kuhurumende.
Imiwo semasangano anomirira ivo vanhu vari muinformal sector, zvii zvamuri kuitawo kuti mugadzirise matambudziko iwaya?
Mukoma Jonga, kana mukatarisa vakawanda vari kuuya vachitaridza kuda kubatsira hurumende kuti tidzivirire kupararira kwechirwere ichi. Isusu seboka takamhanya mhanya tikaitawo padiki patinogona, but tirikutarisira hurumende kuti ichiprioritize nyaya yokubatsira maSMEs nokuti hazvina zvinotibatsira kuti tirambe tichitaura kuti vanhu ngavarambe vakaitwa lockdown mudzimba izvo chizvo kuti vanhu vari kufa nenzara. Saka hurumende inofanirwa kutomeka shuwa kuti yabatsira mainformal traders ari kubuda yachienda kundoita basa. Iko zvino tiri kunzwa kuti kune macases ari kuda kutosumuka kune mamwe mamarkets. Ngatimeke shuwa kuti hurumende inoita zvainofanira kunge ichiita. Ibasa rehurumende kumeka shuwa kuti zvikwanisiro izvi zvawanikwa ndivo vataura pachena kuti vakukwanisa kuzviita. Saka isu seboka tinokurudzira hurumende kuti zvirongwa zvese zvingava nechokuita nechokubatsira vana vezimba panguva yecovid ngazvinangane neinformal sectorwo nokuti ndokune vazhinji ndokuri kuraramira mhuri yeZimbabwe.
Avo vange vari mukuru weviset vaSamuel Wajai vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. rine mashoko ataurwa nemunyori mukuru webato riri kutonga mu South Africa African National Congress vaS Magashule avo vanoti bato ravo rinoita musangano wekukurukura pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe. Financial Gazette rinoti makambani anotengesa dzimba dzekugara nedzekuitira mabasa ave kuremerwa zvakanyanya nekuipa kwakaita mamiriro ezveupfumi pamwe chete nemutoro waunzwa munyika nechirwere checovid-19. MuZimbabwe Independent mune nyaya yokutemerwa zvirango neAmerica kwakaitwa vakuda kwachetagwirei pamwe chete nekambani yavo yeSekunda Holdings vachipomerwa mhosva yeuori nokutsigira hurumende inonzi iri kutyora kodzero dzevanhu. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadiko vashamarari vestudio 7 nevateereri vayo zvitandetwa chituva ndiri paSA. Yatoshamusika nemashoko avamangwana. Ndotokumbirobvunzwa vamangwana kuti nhaye vamangwana muri munyika ipiko? Hamuonewo zviri kuitika here? Kana musingaoni bvunzo yakaisu tiri kuona tikuzoi kuti chii chiri kuitika. Vamangwana munotoshamisa ii. Vanhu vari kutambura motodaidza vamangwana hei mashoko enyu haataru nemunhu mukura ii. Nemo vestudio 7 munatsvago vanhu vamunotaudzawo nyu vezanupiepa vozovezanupiepuka havazivi zvavanotaura havatozivi ungati vanogara kunyika kwavo vega. Ndatenda hangu
ndinokwazisaiwo vestudio 7 zvinotaura nonzi mangwana unonyasa kunoti hasha dzacho dziripo ndedzekusada kubva pachigaro hasha dzekuziva kuti Zimbabwe tiri kuita corruption asati tobva pachigaro vanonyasa kuona kuti vanhu vari kuguta kuita kushushira kuguta chaivo ungaita hasha uchiti hapana kuchorwa kodzero dzevanhu kuZimbabwe izvo dzichichorwa vamangwana itaiwo semunhu mukuru kwete kutaura semunhu asina kudzidza. Makuonaka kuti nyika dzisi dzakuzoona naSouth Africa nani kuti muZimbabwe mukuchorwa kodzero dzevanhu bvaibvai pazvigaro taneta isaneta taneta vamangwana taneta ndiitwawo Zimbandi ndiri kuFlesbourne South Africa.
Studio 7 makasimba here vashamarari vedu apo munotipa nhau dzinoti fadza chaizvo nguva dzose. Muri kutaura naGeto pano paJoburg apa patendisa apo. Ndachidamboti ndimbotaurawo panhau yavamangwana ava. Vamangwana ava vanotaura zvavanoziva here avo. Ndinoona sokuti wedhuro kuti abhuisa avazivi zvarinoreva. Nokuti nyika yese hapana munhu asingazivi. Isu kuzotouyawo kuno kutooma kwazvo munyika medu vachitaura zvokuti human rights hakuna munhu ari kuabhuziwa muZimbabwe. Hamene kuti varikuda kutaura kuti chiyapo. Yes, maZimbabweans angatadza kutaura kuti kuabhuziwa. Nokuda kwokuti kana ukatongozikanwa pauri chatochayawo kutotorwa kutoendwa newe inonotongonyudzwa dei ranga riri vhidhiyo ipapa patisingatori rekodhi ipapa bhodzi yatozovati chero nemhuri dzedu kumusha kuZimbabwe dzaitopinda mawana isu vacho taitozovati tinogona kutoteverwa zvechero kuno bhodzi makumana vachonaka kana ukaona purezidendi wotaura kuti maoppositions anosina kurangwa sematororo zvirei chunhu izvo Zimbabwe yeshe takuvara. Takuvara hatizi kuti tichararama here kana kuti tinongofawo zvakangodero. Tinotenda vahwande musimbisa vamwe venyu vese ipapapo vana Blessing vana Jonga.
Makadii pastudio 7 ndinomhorosa vashamarari vose vepastudio 7 ndichiti makadini veduwe uye tingafara nezvarongwa napurezidhendi weBotswana dai hazvo Mwari agona kuti zviitike hazvo nokuti ii vasikana navakomana muriko kuAmerica uku zvokwadi zviri kuno zvakaoma uye tayaura enda tichazivikana neromuromo kana kuti uti hurumende yaidhiri kufungei kana kuti kupererwa namazano here kana kuti kuita sei hatichahwisisi. Mapondegwa ari kuitwa vanhu mashakadzigwa ari kuitwa vana vana ma23 years kuti uti chii kana kuti uti chii kana kuti mweya uhumondi mweya wovugororo wapinda muzanupf rufu asi hazviti kana madzino kuti ZANU PF yagara yakadaro kubva kare nakare asi dai president weBotswana agona hake kuti aindise nyaya iyi kwaanoda kuindisa pamwe zvingabetsera vana veZimbabwe uye tatambura veduwe tashungurudzika veduwe ko kana vachiti muZimbabwe hamuna crisis vanoreveiko vanhu veZANU PF nokuti vana hopo vakasungwa kuti vabudisire huori uhu hwadai kutekeshera Zimbabwe yose vanafadzai maeri vakasungwa nokuda kwokuti varatidzire kuti hatisi kufara nezviri kuitwa nehurumende yamunangagwa vana vangaruvhume nhasi vakatadza kupiwa mari yebhel saka chavanoti kwa muZimbabwe hamuna crisisi vanoreveiko vanhu ava naividuwe
dzodzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pamusoro pekusununguka kwezvitendero.
Mumashoko akaturwa mudunhu reOhio pamusoro pekusununguka kwezvitendero nguva pfupi yapfuura, gurukota rezvekudzidzana kuAmerica nedzimwe nyika vaMike Pompeo vakatsanangudza zvitendero serusununguko rwekutanga pakatariswa zviri mubumbiro remitemo yenyika. Vakati kuremekedzwa kwepamusoro kwekodzero idzi dzisingatorerwe munhu kunopa gwara rehurumende yedu. VaPompeo vakati rusununguko rwezvitendero ruri kuiswa panguva yakaoma pasi rose. VaPompeo vakati vanhu vana pavanhu vashanu pasi rose havasi kuwana rusununguko rwekufarira zvitendero zvavo. VaPompeo vakati kuti magariro evanhu asimudzirwe kuitira kuti vanhu vave nekodzero dzokuita zvavanoda, America iri kushandisa zvose zvainokwanisa kusanganisira kudoma nyika dzose dzinotyora kodzero dzakakosha idzi.
We called out China's war on faith, its mass detention of Uyghurs, its godless decisions to replace church displays of the Ten Commandments with words.
Takataura pachena hondo iri kuitwa nemachina mukurwisa zvitendero, kuisa musungwa vanhu vari maUyghurs, kushora Mwari nekubvisa mashoko ari mugwaro reTen Commandments, achitsiviwa nemashoko emunyori mukuru weChinese Communist Party vaXi Jinping, uye hatina kuramba takanyarara pazvakaitwa.
Mumakore maviri apfuura, bazi reAmerica rezvekudzidzana nedzimwe nyika rakaita misangano miviri yemakurukota iine chinangwa chekusimudzira kusununguka kwezvitendero. Vakuru vakuru vezvitendero munyika dzepasi rose vakaungana vaine chinangwa chekudzivirira kodzero yezvitendero pasi rose. America yakazvipira kuchengetedza zvitendero zvevanhu vepasi rose. Iyi inhaka inodadisa yakasiyiwa nevakatanga kuwanira nyika ino rusununguko. Avo vakavaka America vaine donzo rekuona kuti vanhu vemuAmerica vachengeterwa kodzero dzavo dzisina ani anodzibvisa, uye izvi zvikaiswa mugwaro rakashandiswa mukuzvipa kutonga kweAmerica reDeclaration of Independence pamwe nebumbiro remitemo yenyika. Vakadaro vaPompeo. Gwara redu rinobata nyika dzekunze, rine musimboti waro unobva mukunzwisisa kodzero dzose, vakadaro vaPompeo. Kuzvipira kwakadai ndiko kuri kupa kuti tive jena guru murusununguko pasi rose. Imba yedu inobata zvekunze yakavakwa panzvimbo yakasimba pakatariswa zviga zvakashandiswa mukuumba nyika yedu.
Ayo ange ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica pamusoro pekusununguka kwezvitendero. You don't love me anymore. Se zvongova yedi apera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri weSouth Africa vasiro Ramaphosa vanodoma senhumwa dzavo vaSidney Mufamadi naAmai Baleka Mbete kuti vatangize hurukuro nehurumende yeZimbabwe pamusoro pezviri kunetsa munyika. Venda's Initiative for Social and Economic Transformation inoti hurongwa hwekudzivirira kuparara kwechirwere cheCOVID-19 hungadai hwakaiswa pakangodzikwa mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu kana kuti lockdown. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.